andai sherekete mai diri jaya andai penga wakomana weya kushabini ndiko kwandai torara angu kosodze gumaraini wachin